Mutongi wedare repamsoro, vapisirai kuenda, vatura mutongo wekuti nyaya kakwidzwa kudare nemutungamiriri wePeople's Democratic Party, PDP, vatenda IBT, pamwe nemutauriri webato iri, vaJacob Mafume, inzwi kwemusi wa30 mwedzino usati wadarika, vaBT navaMafume, vakaenda kudare repamsoro vachida kuti commission inoona nezvesarudzo, yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, ise pajekerere nyaya yekutengwa kwebepa richagadziriswa mapepa ekuvhotesa pamwe neinki ichanyikwa zvigunwe nevanhu vanenge vavhota musarudzo dzemwe dzunouya. Gweta ravabiti navaMafume panyaya iyi vaJeremaya Bhamu vaudza dare kuti nyaya iyi inofanira kunzwikwa nechimbi chimbi sezvo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatotara zuva resarudzo uye vachakwikwidza musarudzo idzi vachitarisirwa kusvitsa mazita avo kudare rinotambira mazita evachada kukwikwidza musarudzo idzi renomination court mangwana. Mumapepa ari pamberi pedare, vaBiti navaMafume vanoti kutengwa kubepa richagadziswa mapepa ekuvhotesa kunofanira kuitwa zviri pachena kuitira kuti makambani ose anokwanisa kutengesera ZEC bepa iri awane mukana wakaenzana uye zvinhu zvichiitwa zviri pachena, kwete zvakaitwa neZEC kuti yakangofuma yave kutaura kuti bepa iri richabva kune imwe kambani iri kuSouth Africa yaisiri kubudira veruzhinji pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika pachena. Gweta reZEC vatawanda kane ngoni vabvuma kuti nyaya iyi inzwikwe nechimbi chimbi pasina kupikisana navaBhamu. VaBhamu vatsinhira zvaturwa nedare.
Munyaya vaBiti dare rabvumirana nesu zvakare ZEC yabvumirana nesu kuti inyaya inofanira kuitwa nechimbi chimbi. Saka pagurwa zvirango nedare kuti nyaya iyi ipinde mukoti inzwikwe itongwe musi wa30 June usati wasvika.
Zvichakadai, mapato mazhinji ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino aswera achimhanya-mhanya kuti aendese mapepa avo kunomination court iyo ichagara mangwana mumatunhu ose emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.